Zimbabwe yatambira nhasi gorosi nepotereza zvayapiwa neRussia sekumiso kwavakaita gore rapera. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaevangelis Aritatos vati potereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chekubatsira varimi chepresidential input scheme.
Takadhominitirwa 25,000 tons yewheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho izvezvi iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho tichitenderera na GMB depot manager.
Potereza asvika munyika inodarika matani makumi maviri ezviuru akavimbiswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti gorosi iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadhonetwa neRussian Federation. Vakadhoneta 16,000 tons MOP, vabva vadhoneta 7,000 tons NPK. Saka kune two ma consignments dzapinda munyika dziri kupinda munyika. Of course tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakavimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu rwunosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichi chinonzi change chichisvika pamari inoita $16.5 billion. Gorosi rapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika, nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagare vari kumaruwa. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vatakudzwa changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouyi pasina zvavanowanawo munyika.
Zveshuwa nzara iriko, endi semaonero angu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana kuti vamanipulate Zimbabwe. Madonations awawo haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations waya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzaisaenderana chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Grain Marketing Board. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndiri Godfrey Mtimba.